vachitaura nevatori venhau pane imwe hotera muHarare mushure mekusangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasteina vati vachabatsira Zimbabwe nemari yezvese zvingadiwa neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
We are very proud and pleased to be part of the effort to support
tinofara kuva tichibatsira ZEC mune zvese zvavangade kuti vaite sarudzo dzejekerere. SeUNDP takazvipira kuti sarudzo idzi dzibudirire.
Vasteina vati pamusoro pekuzvipira kweUNDP mukuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzisina mbonga mupopoto, vatiwo vakazvipira kushanda neZimbabwe kuti ibude mumatope mairi munyaya dzeupfumi.
Committed also to the recovery, the economic recovery of Zimbabwe as a nation in terms of its macroeconomic indicators, but also in the context of sustainable development.
Takazvipirawo kuti tibatsire Zimbabwe munyaya dzeupfumi uye kuti vanhu vese vawane budiriro. Zimbabwe ichirangarira kuti zvizvarwa zvizhinji zvogara kumaruwa pamwe nekuti ikwanise kuwana mari inobva kunze neyavanozviitira kuti upfumi hugadzirike zvigobetsera vanhu vese munyika.
Vasteina vati vachasangana nemapazi ehurumende akasiyana siyana pamwe nemamwe masangano kuti vaite hurukuro dzekuziya kuti zvizvingade kuitwa kuti sarudzo dzegore rino dzive dzakachena. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vaudzawo vatori venhau kuti rwendo runo hurumende yeZimbabwe yakasvipira kuita sarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. Vamoyo vatiwo sarudzo dzakachena dzichabatsira kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika zvakasununguka zvinozobatsira kuunza budiriro munyika.
We as the government of Zimbabwe and as guaranteed the supported by the UNDP are very clear and determined that we will deliver a credible, free and fair election.
Sehurumende yeZimbabwe tichibetserwa neUNDP takazvipira kuita sarudzo dzakachena dzechekerere. Izvo zvichapa pasi rese ratidzo yekuti tinofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika zvigobatsira budiriro yedu munyaya dzeupfumi.
Vasteina vachasangana nevanhu pamwe nemasangano akasiyana siyana kusvika nemusi wemugovera panoperera rwendo rwavo rwekushanyira Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.